dare raratidza kushungurudzika nemabatiro ari kuita vamuchuchisi nyaya. Nokudaro mutongi abva apa iye mutongi wake wekuti vamuchuchisi vari kutora dare sekunge zvinhu zvamahumbwe. Nokudaro vana Linda nevamwe vake vabva vasunungurwa zvikanzi makasununguka kuchienda. Kana vamuchuchisi vazorongeka vachakutsvakai nenzira dzemasamuni.
Saka zvava kureva here kuti muzvare Linda wabva vabuda kujeri kwavanga vari?
Kwete, vamwe vese ndivo vabuda asi muzvare Linda varamba varimo nokuti vane imwe nyaya yavainayo yavainzi vakatuka mutungamiriri wenyika vamugabe iri kuitwa kwaMutare. Munyaya iyoyo kwaMutare vari kunzi havana kuuya kukoti, saka pane warrant of arrest ratingati gwaro rinoti ivo ngavarambe vari muusungwa kusvika vatorwa namapurisa. Nokudaro havana kukwanisa kubuda marenge nenyaya iyoyo iri kwaMutare.
Saka vachatarisirwa kutorwa rini nemapurisa kuti nyaya yavo ipere? Tinoona kuti yekwaMutare yaane mazuva akawanda.
YekwaMutare regai nditi ndanga ndiriko nechishanu chapfuura ndichikumbira kuti magwaro avo anoita nechekutongwa kwemhosva dzavo aunzwe kuno kuHarare, nyaya yacho ingoitwa pamwe chetepo nedzimwe dzese. Chinova chikumbiro chakadavirwa nomutongi wekwaMutare. Kutaura kwatiri kuita kunoku mumazuva maviri kana matatu anoteera, ndinodavira kuti magwaro avo anenge aunzwa kuno kuHarare kuti tiite nyaya yavo.
Nhasi nyaya ipi yavanga vachipomerwa iyoyi yaraswa nedare? Tichiona kuti vari kumira mumatare nenyaya dzakawanda.
Nhasi yaraswa nedare inyaya yavanga vachinenedzerwa kunzi vakakanganisa mapurisa kuita basa ravo, avo akanga achida kusunga vadzamara nevamwe vainzi vakanga vaba muAfrica Unit Square mazuva vakanga vachiratidzira variko.